zviri kuitika netati ndezvekuti president vachauya vovhura 50th parliament of the 9th parliament yatinotiyo muchirungu sona state of the nation address. So president vafunga kuzvitsira kunew parliament haisati yavhurwa zviri pamutemo, asi tangoita inonzi muchirungu trial run yekuti tiwonetike feeling yekuti chinhu chedu chakamira sei. Saka ndo zviri kusvika president vachivhura 50 session ye9th parliament. Musure china tozogara futi minister mukiliniye vachitarura bhajeti ravo homwe nyika. Tapedza izvozvo todzokera kuparlamendi yedu yakudhara tozopuhwa zviri pamutemo gore rinouya. Iye zvinoizvi tinyange kuti muchirungu yatiri kuita svondo rine mazuva maviri aya inonzi trial run, kuti isu government neparlament tingonzwa manyukunyuku nechinhu chedu chatakagadzirirwa neshamwari dzedu machina.
Taonawo munyori wedare reparamende kana kuti clerk of parliament vachiti hakusi kubvumidzwa veruzhinji vanenge vasina kukokwa. Nechikonzero chei pamusangano wakakosha kudaro unenge uchitaurwa nemutungamiri wenyika?
Inyaya yekuti apa parlamendi tichazoivhura zviri pamutemo zvandataura gore rinouya. Saka hakuti vanhu vazhinji chimwe chinhu kana ndechekuti hatisati tichiri mucovid kaizvozvo. Kuchine covid, saka vanhu vakawanda havadini. Plus haisi official opening yenew building yeparlament, state of the nation address iri kuitwa nemukuru wenyika yavati regai ndinoitira kuchinhu chedu chivakwa chedu chitsva chatakapiwa neshamwari dzedu kuti tione kuti chinodii, kuti tiri muchirungu kuti just to get a feel of what the new parliament will offer.
Ko vamwe vari kuti havawirirani nepfungwa yekuti chivakwa chakadai chakakosha zvakadai chinge chivakwa nenyika ingava China chero nyika yekunze zvayo, vachiti ndo zvaifanira kuitwa nehurumende.
Ndokupenga aka tine vanhu vedu vanopenga muno munyika vasingadi kuona nyika ichibudirira, vanofungidzira kuti nyika inofanira kutongobudirira kana vari varungu chete vekuwesta. Ndozvavanoda, pane vamwe vedu vanoti hapana chinofamba chisina varungu. Zvinhu yavapoka gomo rese zvino yaparlament ende yachinhu chakanaka zvikuru yofunga ndiyo kana isingakanganisi ndo paramendi hombe muno muafrica iyoyi munyika dzemuafrica muno chivakwa chakanaka zvisingaiti. Saka kuona munhu asingafariri ichochi ari muzimbabweni achishora zvakadai, munhu iyeye anenge achiroya kamuroi